kutongwa kwavasikala muzvare maere navachingono pari kushandiswa mutemo usiisipo mutemo wakaraswa gore ra2014 pane nyaya yakaenda kudare guruguru reconstitutional court yavachimakure vachitasurana naattorney general wezimbabwe panyaya iyoyo dare guru rakataura kuti mutemo uri kushandiswa uyu wenyaya dzekunzi vanhu vari kufambisa manyepo hausi mutemo wakaringana nebumbiro remutemo renyika mutemo unovhiringa vanhu unofanira kunge usipo uchibva waraswa mutemo iwoyo ndiwo mutemo wava kuda kuedza kumutsurudzwa iko zvino kushandisa kupomera mhosva mhosva isipo kuna vachingono vasikala namuzvare mahere panguva iyoyo pakaraswa mutemo uyu chief justice malava vakataura pachena vachiti hurumende inorambidzwa kuti izvigadze iyo semuongorori wezvokwadi inobuda muvanhu hurumende haifaniri kuita izvi nekuti zvinovhiringa kodzero dzevanhu dzekusungunuka pakutaura nekudaro mutemo uyu ngauraswe zvachose ndiwo mutemo watiri kuona uri kumutsiridzwa nhasi
Dr. Mavaza munoti
da kuti vamazinga chavasiri kuzwisisa apa ndechekuti mutemo uyu wakamutsiridzwa neconstitution itsva yezimbabwe uripo haona kubviswa kuti munhu haabvumirwi kushambadza manyepo ane chinangwa chekuda kukonzera nyongano kana kurerutsa uremu hwehurumende mukuru wepakambani pake kana kurerutsa uremu hwemumwe munhu saka mutemo haungokurambidza kuita manyepo nehurumende chete kana ukanyora manyepo uchitova mazinga vanorwara ivo vasingarwari vano ivoyo kuzimbabwe mutemo uri under the criminal codification rules and uri muconstitution yedu wasiyana nedzimwe nyika mutemo wakadaro dzimwe nyika dzisiri zimbabwe inenge iri a civil case saka mutemo unozopedzwa kana kutongwa nemacivil courts but kuzimbabwe wakagadzirwa yainonzi statutary provision iripo inotaura kuti mutemo iwoyuyu mutemo unosunga
vamavhinga munoti
hazvisi izvo chatinoziva ndechekuti mukutaura nemagweta ari kumirira vachingono vasikala namuzvare maheri zviri pachena kuti mutemo uyu wakaraswa uyezve zviri pachena kuti bumbiro idzva remutemo riripo ra2013 hariwirirani zvachose nemutemo uyoyuyu uri kunzi wadzoswa zvatinoziva ndezvekuti uku kushungurudza vanhu vanoshoropodza hurumende tinoziva kuti matare edzimhosva acharasa nyaya iyi
Dr. Mavaza, nyaya yekuti hurumende yakushandisa mitemo kungotyora kodzero dzevanhu.
Vamazinga vari kukangarwa chimwe chete vana mahere navana kala navahopeless vino havana kusungiwa zvematongerwo enyika. Nyaya yekuti kune mwana akafa arohwa nemupurisa haisi nyaya yematongerwo enyika. It's not a political case. Inyaya, it's a civil case yakangoitika kuti mupurisa atadza kuita basa rake number one number two mwana uyu akaonekwa kuti haana kufa upenyu ende mwana uyu anokwanzi mupenyu hakuna danho rakatorwa nekuti zvakaonekwa kuti mwana uyu haana kurohwa nemupurisa mai vakatodonha vachitidza mapurisa mupurisa anga arova window rekombi yaitakura vanhu pasiripo vakasungwa vakazoenderera mberi nekupembedza nekuparidzira nyaya isiri yechokwadi vasina kunoona mai vachishuva mwana afa here
vamavhinga takaona nemusi wechipiri nepfenyu rezbc ichiburitsa iwo amai vanonzi vane mwana akarohwa akafa vachiramba kuti mwana wavo haana kufa mwana wavo haana kurohwa zvinosiya papi nyaya iyi
zvinhu izvi zvinhu zvinonyadzisa nekuti tinoziva kuti zita rakashandiswa nezbc kunzi ndo zita raamai ava harisiro zita rakataurwa nemapurisa pavakanyora vachiti mudzimai nemwana havana kukuvara zvakare nyaya iyi haisi nyaya ikaite kuti vanhu vashungurudzwe nenzira yekuti pane zvipo zviripo zvakanangwa nehurumende zvekuda kunyararidza vanhu kuti vasashoropodze kana kutaura nekuti kana mapurisa ava kuswera akatarisa pasocial media pamasaisai pafacebook nepatwitter kuti ndiana nyora zvakati vosunga harisiro basa rine kumeso kunongova kushungurudza chete kukanganisa vanhu nekuti iko zvino vasikala igweta vangadai vari kubasa hope wachingono munyori angadai ari kubasa muzvare maheri angadai atori kubasa kwakaini igweta zvakare
asi vari kutadziswa kuita basa ravo rakanaka nenyaya yekuti vari kushungurudzwa mukupera kwezuva vowanikwa vasina mhosva asi varasikirwa nenguva yakawanda vapinzwa mutorongo zvisina kufanira.
Vamavhaza mashoko enyu ekuvhara, munoti ine zvataurwa navamavhinga.
Nyaya izvo handinomira navamavhinga kuti inonyadzisa, nekuti vanasikala ndivo vari kutaura kuti mwana uyu akafa. Ngadai vakaenda kana vakatuma vanhu vavo vakaenda kune rufu kwacho, vakatora mifananidzo yeparufu, vakatora mai vachichema nesocial media ka chinhu chinonzi rufu hachivanziki. Saka zviri pachena kuti mwana uyu haana kufa. ZBC yakaita bato rayo ikatora amai vakataura navo, kunyange mazita akatisiyanei, anosiyana pazita rekutanga nekuti mapurisa anga asina kupiwa full information. But vakatozoenda kumba vakataura naye vakapiwa information, vakaita basa ravo reutori wenhau. Isu tokumbira vatori venhau kunzeo, kana kuchitora nhau, torai dzechokwadi, musati madzimurisa, musatambanya nadzo.